Why, why, Muria Zimbabwe, in Indini Maikove, Nasim Chirongwa, Sizo Pasero Seru Cherecheza, Zuare Valentine's Day, Tatipe Urukuro, Nemimbi, Uyakaba, Burita, Zioinonzi, Susanna, Inotara Nijerudo, Nasim Chirongwa, Tina Pablo, Cartel.
Yeah, man, I heard that he broke your heart last night, that he made you feel like a fool, that he broke your heart last night. But I saw you walking past me, I saw you walking past me, Susanna. You were looking so fresh to death. Yeah, man, I heard that he broke your heart last night.
Inga Susanna uyanetsa hanzi ndiwo andidomora bureni ndiwo andoda mafuseni yes, happy Valentine's Day kwana Susanna vese aripo pasi rose.
You were looking so fresh to death. My baby Susanna, Susanna, ndiwe andidomora bureni, ndiwe andinoda mafuseni. You the one I want every day.
Susanna, Susanna, Susanna. Eh, Pablo, ndino mugamuchira muchirongwa.
Ah, tingodaro daro kuri seiko.
Aiwa, tinani. Ndimi kamauya pachirongwa, tikuonai pasocial media, murikunetsa. Tambokenyu Susanna, Susanna, Susanna. Ngatitangei nekuudza vateereri kuti ndiani Pablo Cartel.
Pablo Cartel mukomana ane 17 years. Anoita music genre inonzi Afropop. And ndichiri kungotanga, and I'm also a rugby player, and ndiri mudzidzi paTinoda High School.
Saka uchiri munhu wechidiki. Atikuona kuti pasocial media matotanga kunetsa. Muri kuzviita kuona kuti vazhinji vaimbi vari kuchema chema kuti pasi pechirongwa chelockdown ha zvinhu hazvi kufamba musha, asi iwo aiwa zvinhu zviri kutofamba bhoko.
Chekutanga ndinoda kungotenda Mwari, because if it wasn't for God, we wouldn't be where we are right now. You know, being able to do something that other artists can't do. Zvinoda kungotendera Mwari, honestly. So support yandakawana kubva kuvabereki vangu, because chinhu chikuru chinonetsa vaimbi vakawanda muZimbabwe that I've been observing. Because ndisati ndapinda mumusic ndakaita nguva ndichida kunyanyodzidza chino spread was saying it was the end. Ndakarealiza kuti Mari ndo ino determine kubudirira kwako kana kusabudirira kwako. Association foot ndakaita kustudio ndakarekodera yanga yakakosha usingaiti, because as you know, Lloyd Soul is a very well known musician in Zimbabwe. Saka pakumixa nekumasa kwakaita song yangu ini ndaitovhundukwa mustudio imomo. Ndinotovhundukwa kuti ndinaye ndakafara kuti akava very open to me. Yakandibatsira. Even if you listen to my music very well, ndiyakaita mabacking vocals here, so yeah.
Susanna, Susanna, Susanna. 2 days zere pamusoro pecomeback.
Chokwadi chokwadi ndechekutoti Susanna hatori. But zvakaitika ndezvekuti ndakasvika pababa umwe musi pandagara baba mhame. Vashamwari yangu yauya ikati andinoziva kuti ndine musikana wandaimboda but anga ane mukomana. Varambana nhasi. Saka ini ndichinzwa zvaitaura ndakabva ndatanga kuvisualiza situation yeye. Ndikati nini ndirini mvesi wangu ndingaudza Susanna kuti chii. Ndobva ndakatanga kunyora song yeye from scratch.
Ibvaimatoudza kavateereri kuti kana vachida kunzwa mimhanzi yenyu vanokubata ipapo.
Namba dzangu dzeWhatsApp dzinoti 0774101378. Uyezve ndinowanikwa paInstagram, hendo yangu inoti official Pablo Cartel.zw. Ndinowanikwazve paFacebook chakudzwa magomo. Music yangu iri pese. Ngoti Pablo Cartel Susanna inobva yabuda.
Aiwa, takunzwa zvakanaka Pablo, nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta huru kuredu, tiroverewo kaka freestyle.
I can just say,
kweso kwaucha yenda nchakutevera, chiri tu baby sambura tino yerera, hapana mungwe wandinga zomboda nekuti baby pandruko na geli, dino merera, chizika ana nyemwerera, swedera paduzo sekerera, ndiwewe gawandino da, amaricha baby uringoda, yeah.
Aiwa muri Zimbabwe mabva kunzwa kuna Pablo Cartel. Aiwa wangu tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pano panepfenyuro yeStudio 7 nemusi wechipiri 8-9 PM pachirongwa cheLive Talk The Connection. Anokoneka ine mufaro ndinonyu Maikove ndokusiya ine kambuka Pablo Cartel. Susanna
ona chembere dzinopururudza damnigos in the streets pano nyunguduka danga ndakatsamwa ndatosununguka ye mai vangu vachafara vachapururudza ye tete vangu vachafara vachawomburuka emena daddy broke your heart last night daddy made you feel like a fool daddy broke your heart last night but I saw you walking past me I saw you. looking past.